Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina ndira 11/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reHuman Rights Watch roburitsa gwaro remamiriro akaita kodzero dzevanhu pasi rose richiti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kumbonyekedza kodzero dzevanhu zvakanyanya. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura maonero azvo pakurimirana kumugano kweZimbabwe neAmerica. Vanhu voyambirwa kuti vangwarire mafashamu yemvura pamwe nemheni. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch nhasi raparura gwaro riri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kana kuti World Report 2024. Gwaro iri riri kutarisa nyika zana.
Isu sebato rezanu PF tagara hatina chinotsvagwa neHuman Rights Watch chatinoteerera kana kuremekedza.
Nechikonzero cheivamarapira
ndekuti bato reHuman Rights Watch ibato risingatsvakane nechokwadi, ibato rinotsvakana neagenda, ibato rinotsvakana nekufambisa nhau yavo. Ingava yakabatwa nechokwadi kana nenhema, havane nazvo, chavo kungofambisa mashoko enhema.
Saka pane zvose zvavanoburitsa hamutenderane nazvo kana chimwe chete zvacho?
Hakuna report inoburitsa neHuman Rights Watch yatisingaseki tichifumura nhema dzinenge dziri mukati mayo.
Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutauriri webato reTripleC vapromisi mukwananze.
Zvinhu zvinosuwisa zvikuru kuti Zimbabwe inenge iri number 1 panhau dzekushungurudza vanhu, panhau dzekuvhaileta mahuman rights semaonero atiri kuita muripoti yeHuman Rights Watch yabuda iyi kuti Zimbabwe ndo iri pamusoro panhau dzekutora vanhu, panhau dzekurova vanhu, panhau dzekusunga vanhu zvinochengetwa nematongerwo enyika, vatapi venhau nemahuman rights defenders akasiyana-siyana. Zvinhu zvinosvodesa, zvinhu zvisina kunaka, zvinosuwisa nyika, zvinopa kutya mukati mevanhu.
Kutya kuti kudi vamukwananzi mungajekesa.
Zvino kana hurumende yedu iri pamberi pokuita zvinhu zvakashata kudai, vanhu vanogara sei, vanovimba nayo sei, security nesafety yevanhu inobva kupi? Saka haiwa, hatisi kufara nazvo izvi. Zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti tirambe takatsimbira dai paitwa sarudzo idzva.
Zvingabatsira sei izvozvo?
Pasarudzo hurumende ine chido nevanhu, inoremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari mutauriri webato reTripleC vapromisi mukwananzi. Blessing aitawo hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri wesangano reZimbabwe NGO Forum waWilbert Mandinde.
Tinoramba tichitambudzika zvikuru nenyaya yekodzero dzevanhu, mubatiro watiri kuitwa muZimbabwe, zvikuru kana takatarisa gwaro rabva kuHuman Rights Watch richitarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra2023. Chokwadi, mugore ra2023 nyika yeZimbabwe kwatakaenda kusarudzo, kwavakauya kuzoona sarudzo idzodzo dzakafamba sei, isu sevana veZimbabwe vanova vana vakavhotawo, takaongororawo, takanga tiri maaccredited observers, takatendererawo tichiona kuti zvakanga zvakamira sei.
Zvii zvamakaona vaMandinde zvinopa kuti muti sarudzo hatina kufamba zvakanaka?
takaona kubva kukambena kunetsa kwazvaiita musi wemaelection tikaonesa kunetsa kwazvakaita muno muHarare matiri kune mamwe matunhu akasangafanana naBulawayo newana Mutare uko ballot boxes akanonoka kuenda
asi kave ZANU PF vari kuti vakakunda zvine mutsindo musarudzo idzi
chokwadi zvekuramba tinzi mutsarudzo dzakafamba zvakanaka tete tinoziva kuti isarudzo hadzina kufamba zvakanaka vesadhaka vakadaro veiuhwe vakadaro vekatasenda vakadaro saka ivo vega ndivo varingosarudzo dzakafamba zvakanaka tsarudzo dzinofanira kunzi dzifambe zvakanaka zvinenge zvichionekwa nemunhu wese zvinova zvinhu zvekuti vanhu vanobvuma vese kuti dzakafamba zvakanaka asi mushure mezvo tinoramba tichiona nyaya dzekutapwa kwevanhu toramba tichiona nyaya dzekuti vanhu vanoramba vachisungwa zvikuru avo vanenge vachivekumaopposition political parties
muunga pamuenzaniso ipapo
toramba tichitaura zvakare nyaya yavasikala ava vane more than 600 days vari muusungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika nokudaro hapana chatiri kuona chitsva pazvinhu izvozvo zvinhu zviyeya zviyaviya zviri pachena zvakajeka kune munhu wese tiri kuona zvakare kuti mugore ra2024 Zimbabwe ndiyo ichava chairman wesadhaki
pangaita dambudziko rei ipapo
zvino kana chisachigaro vari ivo vanenge vachitombunyikidza kodzero unoshaya kuti mumwe anodzora mumwe kusadhaki kwacho ndiani kueswatini 2023 takatoona kutanga kwajanuwari kuchitourayiwa vatulani maseko mumwewo avo vamiririra kodzero dzevanhu zvakanyanya
avanga vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Hurumende inoti inoda hukama nekudyidzana nedzimwe nyika uye haina zvaingaita kana nyika dzakadai seAmerica dzikaramba kudyidzana nayo sezvo dziri nyika dzakazvimirira Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vachitaura neStudio 7 nhasi, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muchikamu chekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaRichard Mahomva vati havashamiswe nemashoko ehurumende yeAmerica kuti haichabatsira Zimbabwe mukutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti zvayo kunze. America inoti haina kufara nenyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore rapera uye kupambwa nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Asi vamahomba vanoti ishiri nemuririro wayo
hatifanhi kushamisika nekuti America hapana payakambotsigira kuda kwesaridzo inogadza ZANU PF mutungamiriri weZimbabwe
vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe amai Elaine French muhurukuro yavakaita nezuro muHarare neStudio 7 vakati Zimbabwe yega ndiyo yakavimbisa kuita sarudzo dzakachena asi yakakundikana
we felt that the elections fell short of regional and international standards
and quite honestly we're not alone panaitwa sarudzo dzepasi rese aya asi maonero edu chete asi zvakataurwa nevakawanda vaiongorora sarudzo kusanganisira
Amai French vakatiwo vanoshushikana zvakanyanya nemhirizhonga yakaitika
Tiri kushushikana nezviitiko zvakaitika mushure mesarudzo kunyanya mhirizhonga kunhengo dzevanopikisa nevatsigiri vavo vamwe vakakuvadzwa vamwe vakaurawa mashoko edu kuhurumende ndeyekuti vatange kufamba munzira dzeutongi hwejekerere
vamahomba vati Zimbabwe neAmerica inyika dzakaenzana uye America inofanirwa kutambira zvakasarudzwa nevana veZimbabwe
kakuti imwe nyika inoda kupa mutemo kune dzimwe nyika chinhu chinenge chisingagamuchiri and pakaitika sarudzo dzisina kupokana tinenge takatarisirawo kuti dzimwe nyikawo dzinoshamwaridzana neZimbabwe dzigashire
izvi zvatsigirwa nava Innocent Ndorikanda vanotsigira bato reZANU PF
chavari kuita apa chete kuda kushotesa kunyongosva nekukonzeresa shavashava muZimbabwe
imwe nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaAlois Mutizira vatiwo America haisi kuremekedza Zimbabwe
nyika iyoyo iri kuramba kunge ichipindirwa matongerwo enyika nedzimwewo nyika iyo inoda kuramba ichitongwawo dzimwe nyika saka nemaonero angu tinoona kuti United States inoda kubata chibharo nyika yeZimbabwe
Asi mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change va promise mukwananzi va pokana nemashoko ehurumende aya.
Kana masarudzo tisina famba zvakanaka zvinoreva kuti hurumende inenge iripo inenge isiri hurumende iri pamutemo uye zvinenge isiri hurumende nokuirirana pakati pevana veZimbabwe ndo hurumende yatinoda saka zvinonetsa kushanda nehurumende isina mandate yakakwana.
Mashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti Zimbabwe ishamwari yavose angori manyautsa mukanwa. Okuonyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti pasina rutsigiro rweAmerica panyaya yezvikwereti upfumi hweZimbabwe hunogona kugwadama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi runoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department raburitsa mashoko richiyambira vanhu vari kunzvimbo dzakaderera kunyanya kuti vangwarire mafashamo emvura, dutu mpengo remhepo uye mheni kutanga nhasi kusvika nemusi wemugovera. Kuchipinge pane motokari mbiri dzawirwa nemuti wadonha nekuda kwemhepo. Nhasi kwanayawo mvura yakawanda kunzvimbo dzakaita seBinga neMount Darwin. Mangwana mvura yakawanda iri kutariswa kunaya kunzvimbo dziri kuChamhembe kweMatabeleland North, Matabeleland South nemuguta reBulawayo. Vanhu vari kuyambirwa kuti vasaedze kuyambuka nzizi dzakazara kana kuhwanda pasi pemiti sezvo vachigona kurohwa nemheni. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe mukuru mubazi reMet Department vaJames Ngoma.
Pachika mvura zhinji inenge ichinaya munzvimbo dzakawanda apo tikutarisira kuti mvura yakatiwandirei inenge ichinaya apo tinoti pamain watershed panotarisira munzvimbo dzakaita seBulawayo, Gweru, Harare, zvichibuda kuna Nyanga ukoko tinotarisira kuti dzizi dzedu dzinowanzotangira.
Ndezvipi zvamuri kutarisira pamazuva iwaya aya?
Tinotarisira kuti vagari venzvimbo idzi vatarisire kuita mafashama emvura ayo anokwanisa kuyeredza dzimota kana vasvikaita mavhizi vatarisire kuti vanotarisira kuti vasayambuke nzizizi kana vasingaone kuti pavari kufamba pakaita se izvo zvinotarisira kuti kana 30 centimeters dzemvura chaidzo zvinokwanira kukonzera njodzi.
Nyaya dzemipande, mabhanang'ana kana mheni zvinopindawo papi mumazuva akaita satakatarisana nawayo?
Pane nhau yelightning yatinotiyo pachirungu lightning and thunder which might affect a person chero ari kure se kuti noti kana ukanzwa kaona lightning iri kure chero bhori pari asina makore that lightning bolt inokwanisa kuurova chero uri kure se vachinoti iyo kana ukakwanisa kukaunta up to 30 seconds iri paona lightning patwanzwa mabhanang'ana inenge usiri safe zvichinotarisira kuti paona iyo uchiitika one corn katimadzimba.
Ndeipi chenjedzo yamungapaimi kumhuri yeZimbabwe maererano nemvura zhinji iri kuuyai?
Pamusoro paizvozvo tinoti vatarisire vana nevanhu vakuru kana kwakunaya kuti vasavarike vachiyambuka nzizi kana kuti vatinoti mawetland apnosakaifana kunoitika maflood anoitika kuri vashomanana achikwanisa kuyeredza chero motokari chero dzimba chaidzo nzvimbo dzakaita semawetland nedziri padhuze nenzizi.
Mumwe mukuru mubazi reMet Department vaJames Ngoma vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare reInternational Court of Justice riri pati peUnited Nations ratanga nhasi kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare iri neSouth Africa iyo iri kuti Israel iri kupara mhosva dzehondo kana kuti genocide muGaza. South Africa iri kuda kuti hondo iyi imbomiswa asi Israel iri kuti iri kurwisa chikwata cheHamas chakatanga kuisvokosva musi wa7 Gumi Guru pachakairwisa. Asi gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kushanya kuEgypt nhasi kuedza kumisa hondo iyi vanoti nyaya yeSouth Africa haina humbo hwakati tswikite. America inotsigira Israel ichiti Hamas inopfurikidza mwero. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere.
pano pumerwa nyaya dzekupondwa kwemarudzi chirudzi kange dziri diki zvakaita sei kana kunge achiita semanyepo kana kunge zvichiita sei asi kana pataurwa nyaya dzekupondwa kwemarudzi zvakakosha zvikuru kuti pawane kwematanho anofanirwa kunge achitorwa ari pamutemo kuti nyaya idzodzo dziongororwe nekurekwa kuti dzakamira sei
nechikonzero chei muchidaro
nokuti kazhinji kese zvinoitika ndezvekuti vanhu vanozopepuka vanhu vapera nekupondwa mukaona majenoside ose akaitika vanhu vaingotanga vachiona semafani semafanifani asi vanhu vose vanozochema-chema nekuzoregreta after some time zvinhu zvatodi zvatoitika
mungapa muenzaniso ipapo
zvakaitika kueurope kurayiwa kwemajews kurayiwa kwematutsi remahutu vanhu vanenge vachitora zvinhu izvozvo sezvinhu zvisina basa asi vanhu vose vanozochipembeni vanhu vapera nekupondwa saka ndinoona sokuti kuinda kwaitisa south africa nyaya iyi kudare redzimhosva chidanho chikuru chinoita kuti nyaya iyi iongororwe uye danho guru rinoita kuti pange pane kurestraina vanhu vari kuita hondo iyi
iyo south africa ine maoko akachena here panyaya dzekurwira kodzero dzevamwe pasi rino
chinoshamisa ndechekuti south africa inaifanira kunge ichinge ichishanda pose panopomerwa nyaya dzekupondwa kwemarudzi south africa hatina kuiona ichiita anything kana kutora madanho kupondwa kunoitwa vanhu kuukraine nerussia saka matorerwo achaitwa nyaya yesouth africa inobva yangotorwa sekuti inyaya dzezvematongerwo enyika pakati penyika dzekumabvazuva nedzekumadokera zuva izvozvo izvo hazvifanira kunge zviri zvichiitika saizvozvo
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika China yazivisa nhasi kuti yave kutanga kurerutsa urongwa hwekuti vashanyi kubva kune dzimwe nyika vakwanise kuwana mavhiza zviri nyore China yainge yadzika mitemo yekuomesera vanhu kuwana mavhiza munguva yekupararira zvakanyanya kwecovid-19 nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo chimwe chopa kuti China ide kukwezva vashanyi vekune dzimwe nyika inyaya yekuti upfumi hwayo hunenge hwati dererei gore rino gakava rechishanu kana kuti debate kune vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira bato remarepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muamerica rakaitwa muiowa vaviri vari pavatatu vari kutarisirwa kukunda musarudzo idzi gavhuna veflorida varon desantis uye vaimbomirira america kuunited nations amai Nikki Haley ndo vanga vachinyanya kutatsurana vaimbova mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vane rutsigiro rwakakura kudarika vamwe havana zvakare kupinda mugaka vairi vachiti kupedza nguva sezvo vari kuziva kuti vachakunda amai Haley navadesantis vakapedza nguva yakawanda vachitatsurana kwete kushora vatrump gakava iri rakaziya maonero evari kukwikwidza nezvehondo pakati peisrael nehamas kurwisana kwerussia neukraine uye nyaya yekuti america ingamisa sei vanhu vakawanda vari kupinda munyika iyi vachitsvaga upoteri vachibva nekumexico kusanganisira vamwe vari kubva kuchina mumwe anga achikwikwidza uye vaimbo vegavhuna venew jersey vachrist christ vakati vainge vabuda mukukwikwidzana uku vamwe vana vezimbabwe vari kushushikana nedanho rakaziviswa nezuro nemuzinda weamerica muzimbabwe rekuti hurumende yeamerica yabuda munhaurirano dzekupana mazano nezimbabwe kuti patsvagwe nzira dzekuti ingabhadhara sei zvikwerete zvainazvo kumabhanga pamwe nevamwe vanobatsira vachiti izvi zvichatoita kuti vana vezimbabwe varemedzwe zvakanyanya nemitero yakawanda uye iri pamusoro-soro vakamirira muzinda weamerica muzimbabwe amai Elaine French vakazivisa izvi muhurukuro nestudio 7 nezuro Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 17.7 billion uye mitero kana kuti mari yazvipazvikwereti zvacho. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavhaza, pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoona sei danho reAmerica iri.
Chokutanga ndechekuti chinonzi kufamba zvakanaka kwesarudzo neAmerica kusandura hurumende, kubvisa hurumende inenge iripo vachisa yavo yavanoda. Saka kana yavo yavanoda ikasapinda, ndozvavanenge vakudaidzira vakabata gotsi vachiti sarudzo yakafamba zvakanaka. Isu seZimbabwe nepasi rese tenderere tinoti isu sarudzo yekuZimbabwe yakafamba zvakanaka. Saka nyaya yeAmerica yekuti vari kuramba kuti batsira nekugadzisa zvikwereti zvatingadai tinazvo vachihwanda nemunwe, aiwa ingori nyaya yekuda kupindira mumatongerwo enyika eimwe nyika ine kuzvitonga kuzere.
Vamasiye, munoti nedanho reAmerica pamwe nemashoko ataurwa naDr. Mavhaza?
Ndinoona sekuti danho raitwa neAmerica is their right yekuita decision iyoyo yekuparticipata or not to participate. Kuda nenyaya yeforeign policy yavo vari kuonawo sekuti Zimbabwe, aiwa, pari zvino haichaiti kuti tifambidzane nayo because maelections avakaita anga asina kumira zvakanaka in terms of maobservations avo. So izvozvo handione senge zvinhu zvakashata pakuti America haisikaroti harisi kukupai mari, of which handione sekuti zvinhu zvingave zvichitongotokonzeresa kuti America iwe ichikachwa semakachiro ayo kuita.
Dr. Mavhaza, izvi zvaitwa neAmerica hazvisi zvinozoomeserawo nyika here, nokuti yakabhenge yakavaimbisa kuti ichaita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo?
Chekutanga ndechekuti tagara tanga tiri kungonetswa tiri parumananzombe patanga takagadzikwa neAmerica nezvidhera. America yaona kuti haisina chikonzero chaingaramba ichitipa zveupfumi muZimbabwe. Saka yaekuwanda napo yaakutinyebera kuti maelections edu akafamba zvakanaka. America yakatipa masanctions. Pane dzimwe nzvimbo pano nepapo panga pakakanganisika, asi chodzi ndechekuti zvakagadzirika, maelections akaenderera mberi. Kana opposition yakatobvuma ikatopindawo, maelections haina kuramwa nekuti aizadi maelections ari pamusoro. Uyezve kukambena kwaita vachamisa, vaitotaura vachiti iwo gore rino tiri kuhwina nekuti ZANU-PF haina mukana wekubiririra.
Regai tinzwe kuna vamasiye. Pindurai tinzwe vamasiye.
Ndochikashamadza nezviri kutaura vamavhaza kuti nyaya yemasanctions yakakonzeresa kuti maballot papers ashayikwe. But tichitarisa kuti maballot papers aya aishayikwa kunzvimbo dzadziri less than 50 kilometers kubva panonzi panogadzirwa maballot papers acho, kunyanyanya semuHarare. Saka zvokuti kwai pakashayikwa mota yainzi inokwanisa kutravela padistance isingambotokwani kana 5 liters zvayo yedhiziri, zvinotoshamisa. Ende tinoona kuti munyika pane nyaya dzakawanda dzachimbobuda, kunyanyanya nyaya dzecorruption. Ende ndinoshamisika kuti izvi zvinokonzeswa zvekare nenyaya yemasanctions here, kana kuti inyaya yemismanagement yeeconomy iri kuita ZANU-PF. But zvisinei hazvo, nyaya iyi yatiri kutaura iyi inyaya ichakonzeresa kuti Zimbabwe irambe ichingoita dig pachirungu yatingati their own hole vasingabudi. Because pari zvino phase yatiri kupinda iyi yakauti iri kupinda Zimbabwe yanga iri phase yekuti vagadzirise atingati marelationships nedzimwe nyika. But mashoko anobuda achibuda seari kutaura nevamavhaza, mashoko anotaudza kuti ZANU-PF yacho haitorina hanya nevanhu, haitorina hanya nezvairi kuita.
Dr. Mavhaza, hamufunge here kuti pane dzimwewo nzira dzinofanira kuitwa nebato renyu kana nehurumende kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe pane kungoramba ichitarisa kuna neAmerica?
No, pane nzira dzakawanda zvikuru dzatiri kushandisa sehurumende yeZimbabwe kugadzirisa matano nekugadzirisa kuti nyika yedu inge ichibudirira. Zvaitwa neAmerica izvi vajonga ndozviya zvatinoti pachikuru, aiwa, mutsindo webete hautadzise nzou kufamba. Saka kungotaura vagara havo vachizviita, vagara vachitiomesera, chidiso chavo chava chekuti nyika yeZimbabwe ipfugame, iyo vagopindira kana vachinge vakonzera nyonga nyonga vagoisa vavo vavanoda kuti vatonge Zimbabwe. Asi chikutifadza ndechekuti, aiwa, mwanyadenga anesu.
Vama siye, tingaona ere uru mende ichibudirira kunge ichipeza shukwerete kana ugazisa matambu ziko. Kunzeko nguwa ramba ichichema ne kuti zirango doshu kuta esenyika kuenda mbele.
Zimbabwe ya tingi ino budirira kana Zanu PF ya kachinja attitude yayo, especially kunyanya kuteku respecta atikati kuzirotelano. Niku respecta ose kare my international instruments are any gave obligated to. Nukuti parezi, you know, ili ndaka itarisa nyai, ndunona singe every year Zanu PF ino tsage excuse yokuti irambiri pama sanctions kuti warambe wachita za wargu ita izuzizu.
Vanga wari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare muTexas muno muAmerica neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Tombopinda munhau dzemitambo. Zvikwata makumi maviri nezvina zvinorura munhabvu muAfrica zvichange zvakaungana muIvory Coast kutanga mugovera kurwira mukombe mukuru weAfcon. Michael Kariati anotipanya iye.
Asi Zimbabwe ichange isiko kumakundano aya sezvo nyika yaive yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA pakatanga mitambo yemudzira yekuenda kumakundano aya. Asi kwese kwese nyaya yenhabvu irongotaurwa nezvayo nde AFCON iyi nekuti achatora mukombe uyu ndiani. Vatambi vese vane mbiri kusanganisira Muhammad Salah weEgypt, Sadio Mane weSenegal, Andre Onana weCameroon, Riyad Mahrez weAlgeria na Victor Osimhen weNigeria vachange variko vachiita zvidavado. Asi veruzhinji kusanganisira aibotambira Capes United neMaurias, Dumisani Mpofu, vanoti Senegal ndiyo iri kutora mukombe uyu zvekare.
Timu kune matimu 2 andotransfera achatora, but one of them ndiyo ichatora, but ndototi Senegal ichatora because vanhu vagara vari vese for a long time.
Materanga Lions akatora mukombe weAfcon uyu kekutanga muna 2022 apo vakarova Egypt mufinary. Senegal iri mugungano rimwe chete neGambia, Cameroon pamwe neGuinea. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinhirawo vachiti Senegal yakabatana zvekutora mukombe uyu zvekare.
Ndikuona zvangu Senegal iri kuchazvidzokorodza zvakare, nekuti chikwata cheSenegal aiwa havasati vanyanyochinja timu yakatora mukombe uyu, which means vachine combination and vane maplayers are experienced.
Asi Innocent Tembo oyo akambotambira Rio Tinto, Black Aces ne Wange haasi kubvumirana nazvo, achiti Morocco ndiyo ichaenda nechimuti.
Maonero angu andinoita matimu aya ari kutamba kuAfcon yandiri kutarisira kuti ichatora mukombe timu yayo inonzi Morocco.
Zvimwe zvikwata zvine mukurumbira zviri kumakundano aya zvinosanganisira Egypt iyo yakatora mukombe uyu kanomwe, pamwe neNigeria, Ghana, Algeria, Tunisia neSouth Africa. Vatambi veSouth Africa vavimbiswa kutambidzwa mari inoita iyo madhora mamiriyoni manomwe emari yekuAmerica pamunhu wega wega kana vasimudza mukombe uyu. Zvimwe zvikwata zvichange zviriko kumakundano aya Mauritania, Namibia, Mali, Zambia, Tanzania, DR Congo, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Cape Verde, Angola, Mozambique ne Burkina Faso. Ivory Coast ne Guinea-Bissau ndedzo dziri kuvhura AFCON 2023 musi wa 13 mwedzi uno. Finally iriko musi wa 11 kukadzi. Vachatora mukombe uyu vachatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe emari yekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanga nachirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa mararamiro ari kuitwa nemadzimai panguva yemitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa nekuda kweupfumi husina kugadzikana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Taboka Ncube.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.